mutungamiri webato rinotonga kuno South Africa reANC wakasarudza mutungamiri mutsva Cyril Ramaphosa. Asi mutungamiri wenyika vaZuma vanga vachitarisa kuti varambe vari pachigaro pamutemo kusvika gore rinouya ra2019. Asi nenyaya yekuti vanopeterwa nyaya dzakawanda dzeuori nekusatendeka nezvimwe zvakadaro, pava kuita makakatano ekutiwa vari kuti dai vachisiya basa nekukasika vachipa munhu anenge adomwa navaRamaphosa kana kuti ivo vaRamaphosa vachava kuti vachienderera mberi. Mutsauko wose mukuru wakanaka pakati pezvinoitaguaa kuno nekuzimbabwe ndewokuti idzi nyaya dziri kuitika idzi ndedzematongerwo enyika dziri pachena, hadzina kana mauto kavari kupindira madziso zvatakaona kuzimbabwe.
Ko zvino ivo vaZuma vari kuonawo here zvinyorwa zviri kumadziro izvi kuti ivo zvavakaitawo navambeki ndizvo zviri kuedza kuitwawo kwavari iko zvino?
Hongu vari kuzviona asi vanga vari kumboita nharo vachiti handiende, hakuna kwandinoenda nekuti handina chandakatadzwa, ndakaita zvese zvakatarwa, ndinofanira kupuwa mukana wekuti ndipedze chikamu changu chekutonga zvakanaka, ndisina kusairirwa. Asi tasvika iko zvino tiri kunzwa vanenge vazoona kuti kwava kumakata, saka vazodududza vava kutaura kuti achiregai ndiende mune zvakanaka. Ndosoko riri kubuda mune vanhu vari kutaura vari pedo navo.
Tine zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri munyika yesouth africa, zvinosara zvimire papi mumaonero enyu neutungamiriri waRamaphosa maererano nemamiririri avanoita tarisa basa ravo nemaonero avanoita matongerwo ezvenyika yesouth africa?
Pamanzwira atino zviita tichiongorora tichitaurawo nevamwe, tinoona sekuti vaRamaphosa munhu ane akasipengenuka ane chiedza pane kuona nezve kudyidzana kwesouth africa nedzimwe nyika. Kureva gurumwandira revana vezimbabwe varimuno musouth africa vanenge vakajekerwa kana vaRamaphosa vachinge vapinda panyanga, nekuti tinotarisira kuti vanogona kubatsira kuendesa mberi nyaya dzekuti vana vezimbabwe vagere musouth africa vapiwewo zvishandisiro nezvikwanisiro nemapepa akakwana.